manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuchipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri va Douglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuchipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokubva vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa mushane vatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kona tangu papa shop ndoba takazona parukuto ya timu rakawanisa munosanga nemabhemba namachete aya nematemo nematanda emagampos ndira kuti mane DC mauya kuno muchikambena ya MDC kuno kusaka vanongoti handi EDP saka iscountryport 3 nyanya mudhara nomwe anonzi Dallaston akabatema wangu na kuti vanhu ava vari kuuya vakawadisa vachibvatiza vari 3 mumwe wacho anonzi Dallaston akaponera muti toma akanohanda mundara nzata rakutiza acho famba se. Iwo vangu vatosvika kudhara kwa kuti tanga kuti ndiponda paita kuti nditema tema nemagemba aya.
Saka makakuvara zvakadii?
Ah ndakakuvarisa zvakanyanyisa musana wese kumeso kuma pasipeti tokapa. Vakatema tema nemamachete apagumba apa vakatema nedemo.
Saka iko zvino muri kupi?
Ndiri vachipinge hospital.
Muri kuwana rubetsero here asi rwekurapwa?
Ah vangu tenga ba medium counselor varipo. Ndiwa akatenga matabhuzi anga anyorwa pana pane nachiremba.
Makakwanisa here kusvitsa nyaya yenyu kumapurisa?
Ya, takaenda kunezura before satabva kubhozi ndakazoriskiwa nezuro ndakazotorwa kubva iko kunezuro. Naonarebo wa Livingston Zuma wechipinge central. Saka vataimo chingotibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo. Ndopatakasangana nemapurisa aripo tu angu achiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei. Vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazongotemwa panapa mhanza panapa nedzemba iroro.
Saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka?
Mapurisa so far vasati.
Rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderwupi?
Rubatsiro rubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara.
Avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuchipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muward 14 amai Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuchipinge police station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri wechipinge central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nekuti hazvisi hamusi muvega. Saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitire hutsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagenzi edu akatotiza augara umozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya ini zvinosvika pakutishunguruka
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro patakaendako kusvika tiye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa-temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuchipinge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vangoni kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye uwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare
saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvatakanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi chibage soyabeans nesunflower saka tauya pano zopa rutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo patinapo kune avo vahwina munyaya dzelivestock farming
pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezvinhu zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yegushungo dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro kuita basa rayo zvakanaka mukuru wekambani vafulton mangwanya vaudza studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita
zvakadai hazvibudi kana kuramba uri muri wani saka ndinoda kubhiliva kuti management yangu yese nemawekazari andas vari kushanda pamwe chete kuodera because time yatakatora yekuprepare was too limited
kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese airatidzira gore rino kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari mari nematarakita ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. VaMnangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu makumi matatu nematanhatu kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yemadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifela Nijabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash yayo ndosaka iri kushaika noti kudya kupfuura zvatiri kugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zviri kuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvati tati zvinoratidza kuti indastry yedu masenzero ayo kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzero ayo inenge yakuda kuchi ati kuti maraw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwopo anowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndo zviri kuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvova zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paibva hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zvezviri kutenga kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyi ichazoshandiswa kugadzira zvinhu ramangwana zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasi chii. Zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti chii tiite zvakataurwa zviya zvekuti nyika yedu ive yasimukira ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizimisi tiende kumberi. Basa rehurumende nderekuti ritigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoenda choda chete kuti tiite mari. Tikaonwana mukana wekuita mari tobva tavaka mabhizimisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tikuri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiite yose izvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatekeresa kuchikoro vari kuti vanoshaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifela Nijabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vataura vamusangano kunamatira kuti vaMnangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vaMnangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Useni Sibanda vati vanoziva kuti vaMnangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, zvinokosha is that nyaya devolution must now be implemented because we had ma political parties ese achiita ma promises kuti vachaimplementa this devolution. But now even here President Mnangagwa when he was talking to inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu reitike nekukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akasarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
Sevanhu vamasvingo, vagari vemasvingo, tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution, masvingo seprovhinsi inenge yakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muupfumi hwayo, kana kuti mari dzinenge dzakugona kuwanikwa padhuze. Madevelopmental issues haachatori nguva yakareba kudevelopiwa. Torai masvingo Lightbridge Road, yatora makore mangani ichigadzirwa.
Vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa. Mumwe wevechidiki Muzare Stuart Bhiza vati kuzvitonga kwematunhu kunogona kubatsira nezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo.
Isusu semayouthwo ndinotova munangwa gadai vakwanisa kuimplemendo depollution muprovhinsi medu. Kuti isusu semayouth tikwaniswa kuzowanawo mubato yemaoko, takazvimirira kuno kuprovhinsi kweduwo.
Kuita tinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vatatu vagondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika, voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu.
Padi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution, but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri, constitutional matter nepolitical matter. Saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda constitutional court vakawana judgment, but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplement devolution. Kana pasina political will yekuimplementa devolution, chero tikada tiende constitutional court zvinogona kutora nguva. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution, nekuti ine economic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola economy yayo, plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze. Saka devolution chinhu chakanaka.
Bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti itsiye matunhu achizvitonga. Kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino, hurumende yeZANU-PF haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwaakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai, asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivatira zvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu rwuri rweMuzimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tino chaaddressa nyaya dzecorruption to make sure kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparent. Nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 pm ndokuvatinozosarudza meya na deputy.
Semene mamwe maguta munyika Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwe onyaya, moto usati wazikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnit Village muguta reBulawayo nezviro manheru. Munyori mukuru weMasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi amai Spokuhle Sibanda vati nengo dzavo makumi mana dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10, there was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira aite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands the total yataona anosvika iwo makumi mana. Vanga vanhu vachibva kuno order because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro daro.
Pane vanhu vanopfuura zana nemakumi masere vanotengesa vari paUnity Village kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa eZANU-PF ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vaChamisa navaMonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Achingaite chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi vebato havasaspendi maprincipal assorties ndiwo mapolitician. Izvozvo zvinoitwa nemaorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
IZANU kana nokuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaiswa mari yakawandisa zvikuru sakuti ikuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvivongwa zvinobva kubato reZANU.
Ko ivo vaMonzura navaChamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sava vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hwepart hunosanganidza vanhu ivavo asi hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havachakushanda chekuti president varabata musangano vachiendera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidiki hacho?
Hapana zviri papo.
Saka vaviri ava vari kushandavo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapanational council meeting yakaitwa mazuva maviri apera dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachitaura vachiwirirana zvakanaka asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunga pane nyaya
hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru sacho tirikuda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nezuro makati muri kuenda kumataredzi mhosva nenyaya yemusangano wekukwekwe. Zvakamira sei musangano wemusi wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Nokutaura naSoli Save, inini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe. Ndiri kuona vari romumapurisa ari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti he kune chirwere chetyphoid chichiri, kuti chirwere chetyphoid chiri kutaurwa ichi chiri kuberu. Saka hapana midzi yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rally yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvaakutoratidza kutoti hurumende iripo yakutoita udzvanyiriri.
Muritaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tinzwi.
Zvinhu zvakatongwa vemamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora maInquiries of Commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 Agasti, of which zvinhu zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubharansi isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndo vanonyatsoziva kuti alright ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga the right person akaita sei akatuma vanhu. Iyaya iri pachena, iyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vati maopposition party.
Muri kutaurona Albert Mpingo.
Koma Albert, makadiko kwaAfghanistan uko?
Aiwa, kuko kwaAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kwaAfghanistan mukoma Albert?
Ndikushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe nakawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kuizve chihakuiti maZimbabwe dakawanda kozi kunoda vanhu vane hana kozi kunosisa kune hondo saka handezvokutosimba. Chokwadi ndoda kumhurisawo sari kuchirongwa pazuva ranhasi ndichifarawo kuti makwanisawo kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Ngonzora vambomiswa basa. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
soku isika disenda baku vi.